Isiri kukurudzira kuti dai Zeki yatotangisa kukonsulta nokubvunzawo vanhu nokushambadza shoko iri uye kuti vanhu vazive kuti biometric voter registration yakanakira chii uyezve yakasiyana chii nokurejista kwatatinayo kuitira kuti vanhu vagova nokutrusta nokuendawo kunorejista kana zvatangisa. Isusu sokuona kwatakaita mune dzimwe nyika nzira yekurejista yakanaka nokuti inobva yapa kuti vanyoresi mazita akawanda nokukurumidza uyezve vaya vanenge varejista ruviri rutatu vanobva vakurumidza kumaona mazita acho kuti uyu ndinhingi atova musystem uyezve musi wokuvhota vaya vanenge vachida kubiridzira kuvhota ruviri kana rutatu kana kakawanda vanobva vakwanisika kuonekwa nokukurumidza. Saka isi tinokurudzira kuti nzira yakanaka yekuvhotesa asi inofanirwa kuti ishambadze uyezve rezeti vacho kana vakuita vange vachizviita pachena nokupa information kumastakeholders nokuingeja vanhu kuti vanhu vange vachiona kuti zvinhu zvinofamba negwara rakachena.
Asi dambudziko guru riripo pahurumende inyaya yekuti haina mari. Munoona here ichikwanisa kupa Zeki mari inodiwa kuti iite chirongwa ichi?
Tinokurudzira hurumende kuti dai yatotangisa kuti vape sapoti iyi Zeki kuitira kuti vakurumidze kurejista nokuti vakanonoka kupa mari chirongwa ichi hachingaperi tinosvika 2018 chisati chapera. Saka takakurudzira kuti hurumende dai yaita priority zvinhu zviya zvepamusorosoro kuti dai zvagadziriswa tisati tasvika kuna 2018 nokuti zvichatibatsira kuti maelections edu akaita zvakajekerera zvinopawo mari yakawanda pamberi apo nokuti tinenge taita friend fair elections zvinobatsira kuti nyika yedu ibudirire.